ni mshabe la kwa ku China kati ahash kubva kuimwana akabva kune province inonzi Yunnan zvisinei vakangomunongedzerawo vasvika ari kurwara asanga asina kana temperature kana zvivadzidzo zvecoronavirus kwatsvakirwa yake kubva kuairport semafambisiro achinenge chaiva chinenge tichifungidzira chirwere ichi akaenda kuwilkins infectious disease hospital inova ndiyo nzvimbo iro munyika muno iri kuona nezvevarwere vanofungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus saka masi manganani chanzwaro zvaishake patsvakirizo yaakazoitwa kulaboratory vachiti haana chirwere checoronavirus uye mutano zvacho saka anofanira kunge achiregedzera achienda kumburi
ko mumwe uya aimbenge achiongororwa mudzimai zviri kufamba sei
pane mumwe munhukadzi zvakare handizi kana ari vamuchitaura takambomuadmita musi wa18 February akanga atomboedza kuchina ikoko atesta mapepa aka achiratidza kuti haana chirwere kuneku paakasvika kuwilkins 18 February akatesta zvakare akaonekwa asina utachiona uyu munhu wanga agara ino zvimwe zvaimunetsa kumutana wake nekudaro akazodzoka zvakare patara yekuwilkins nyanzvidzi mangoona nezvirwere zvinotambidzana vatinoitisesi vakamurisira kuenda kumafizicians kuparirenatkanzita anongororwa saka ikoko haana kunyatsotambirika zvakanaka nenyaya yekuti vaingofungidzira necoronavirus takazokumbisira tatinge achinge anoongororwa ariko kuwilkins takawana mukana zvakare wekuita testi yechina yakabuda zvakare iri negative saka pane zvimwe tiri kutaura officially mune muzimbabwe kuti hatina murwere watati tawana aine chirwere ichi kufungidza zvakare kuti matest aakukwanisa kuaita mune muzimbabwe kunyange zvazvo tinoramba tichiita interlaboratory check external quality control regional collaborative laboratory iri kuncd kusouth africa.